manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri gumiguru 29 2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kumweza kukesha zvire kuti izvo inflation vakura kwete. Asi kuti munhu anga ane mari yake mubank unogona kudhirowa otora iri cash kana kuti aite matransfers kana kuti aite maplastic money kana kuti
Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinozivisa kuti richaisa mari itsva ichange ichishandiswa mumabhanga munyika.
Mukuzwa kwemafuta epeturu kunoshungurudza zvikuru sei kunyaya takatarisa kuti zvinhu zvisvike kwazvinenge zvichienda panoda kuti zvinge zvichishandiswa nemafuta iwayo epeturu nedizeri. Uye iko zvino kuti zvigadzirwe nekuda kwekushomeka kwemagetsi zvinoda futi peturu nedizeri. Saka zvinoreva kuti zvinhu zvichakwira mutengo.
Mutengo wemafuta edzimotokari unokwira zvakare rondo runo nezvikamu zvinoita 12 kubva muzana. Muka dzofa nekushaya mvura nechikafu kuhange National Park. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe razivisa kuti richadhinda mari itsva ichange ichishandiswa mumabhanga serimwe rematanho ariri kutora mukugadzirisa nyaya yekushomeka kwemari munyika pamwe nekugadzirisa zvinhu mumabhanga nemisika yemari. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Gavhuna webhanga iri zvakare vari sachigaro vekomiti yebhanga iri inoona nezvekufambiswa kwemari yemonetary policy committee Dr. John Mangudla vati mari iyi inosanganisira madhora maviri emakoini nemadhora mashanu ebepa ichange yave mumabhanga mukati memasvondo maviri ari kutevera. Vachitaura mushure memusangano wekutanga wemonetary policy committee vamangudla vati komiti yavo haisi kufara kuti mumabhanga muna mari inokwanira munhu wese ndo saka vatora danho rekunza mari itsva.
Tukisa mari itsva kuma banks kuti yosangana mumwechete nema bond notes zvangofanana ikara yacho yese chekuti panga pakanzi bond paipa panga pakwasa bond panga vakamuzipa mudhora chete zvakasaya. Otherwise tukisa mari kuma banks yema coins yema $2 nepepa nema $5.
Vamangudla vatiwo vari kuwedzera mari pamusika wemari yekunze kana kuti interbank market vachiti matanho aya achaderedza mitengo yezvinhu.
Kuwedza kukesha zvire kuti izvo inflation vakura kwete. Asi kuti munhu anga ane mari yake mubank unogona kudhirowa otora iri cash kana kuti aite matransfers kana kuti aite maplastic money kana kuti aite micro cash. Zvakanaka nekuti izvo mapurize anobva adzikawo pasi zvino kuti amwani anhu aite basa kutengesa chii mari izvi MPC yaitutumwa zvigona izvozvo. Chechipiri chabude imomo nechekuti izvo tiri kuti mainterbank market edu ifambe zvakanaka zvoreva izvo kuti tiri kuti tiise mari yeforeign currency kumabanks totengesa kumabanks at auction price ito kuti chii
Vamangudla vatiwo pane mari yakawanda isina zvairi kushandiswa yakangogara mumabhanga uye komiti yavo yatora danho rekuti mari iyi ichishandiswa pakurima pamwe nekugadzira zvinhu kuti upfumi hwenyika husimukire.
Mari iyoyo tiri kuti tiite reuse it musystem kutiende kumaagriculture redistribution of that money kuagriculture nekumaproductive sector of the economy zvokuti nyika isimukire ndokuti tiite producing chisipa mungu mnyaga muno I confidence levels are low and production are low. Zozo tu zakata low, it means that nikaka aisungi zokanaka. So I don't shande is the MPC, the bank, kure Zimbabwe, kuti basani nika ese Zimbabwe, kutukudzire upfumu wenyika yeZimbabwe.
Vaendera mberi vachiti pamari yose iri mumabhanga munyika mabhiriyoni 10 nemapfumbamwe emadhora, makambani makumi mashanu chete ndiwo ane zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvemari iyi. Munguva pfupi yapfuura, RBZ yakavhara maaccounts emakambani akaita seSakunda, Croco neAccess Finance achinzi aishandisa mari zvisina tsarukano uye aifungidzirwa kuti ndiwo aiita zvekutenga nekutengesa mari pamusika mutema. Sachigaro vesangano rinomirira mabhanga munyika reBankers Association of Zimbabwe vaWebster Rusere vati semaonero avo Monetary Policy Committee yabuda nematanho akanaka chose.
Tatanga zvakanaka nekuti nyika yese yakuona kuti Monetary Policy Committee yakushanda neReserve Bank yedu ichishanda nevamwe maadvisors vari kuPAC, ichishanda nemabankers nemamwe maindustrialists kuitira kuti tiite chinangwa chimwe chete chekuti tigadzirise nyika yedu panyaya yeproduction. Production agriculture, production maindustry, and production maservices. And hazvisi chinhu chinongogona kuitwa mangwana, chichatora nguva shoma chigadziriswa.
Vanongora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti danho rekuwedzera mari mumabhanga rakanaka chose sezvo vanhu vange vatambura nekutengeserwa mari nemakoronyera. Vaendera mberi vachiti zvakakosha kuti bhanga guru renyika ritore matanho anoshayisa makoronyera anotengesa mari mukana wekuramba achiomesera vanhu. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti nyika inofanirwa kungwarira kuti munyika musawanzwe kana kudhindwa mari inodarika upfumi hwenyika sezvo izvi zvichikonzera kuparara zvakanyanya kwesimba remari munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Boka reZimbabwe Energy Regulatory Authority razivisa nezvekukwira zvakare kwemutengo wemafuta edzimotokari rwendo runo nezvikamu zvinoita 12 kubva muzana. Izvi zvasiya rita remafuta epeturu rave kutengeswa nemadhora 16 ane masendi 15.5 richibva pamadhora 14 ane masendi 10.5. Dhiziri rakwirawo mutengo kubva pamadhora 15 ane masendi 64 kuenda pamadhora 10.5 ane masendi 40.5 parita. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti kukwira kwemutengo wemafuta ekufambisa uku kunorevawo kuti mitengo yezvinhu zvose ichakwirawo, izvo zvicharemera veruzhinji.
Kukwidzwa kwemafuta epeturu kunoshungurudza zvikuru sei, kunyanya takatarisa kuti zvinhu zvisvike kwazvinenge zvichienda panoda kuti zvinge zvichisvitswa nemafuta iwayo epetro nedizel. Uye iko zvino kuti zvigadzirwe nekuda kwekushomeka kwemagetsi zvinoda futi petro nedizel, saka zvinoreva kuti zvinhu zvichakwira mutengo. Asi kana ndakutaurise kuti muzvimavhiki zvapera iyo zera, Zimbabwe Energy Regulatory Authority yakatanga kuti vari kure nepetro nedizel vanenge vakubhadhara mari yakawanda. Indai vakubhinga vhiki yapera. Saka ndinofunidzira kuti mitengo yaikoko inenge yatowedzera zvisingaiti, pamwe dhizel rato kuma $19, petrol yakuma $17-18. Saka zvichireva kuti vari kurewo nemaguta vachanyanya kuomerwa zvikuru nekukwira kuti.
Zvii zvikuru zviri kunyanyaita kuti mafuta aya aramba achikwira? Tiona kuti pamwedzi pega pega ari kukwira katatu kana kana.
Inyaya yekuteera dhora rekuAmerica rakanzi harifani kunge richishandiswa kutengeseranwa munyika munomu. Mafuta aya anotengwa nemari dzekunze kwenyika. Vanotengesa mafuta vakanzika vachiendawo pamusika kunotenga ipapo mafuta. Saka inyaya dzekuteera dhora rekuAmerica kwozoitawo kuti mitero yamafuta yatingati yefuel iri munomu, mafuel taxes ari munomu, akawandisawo zvekuti ndiwo amwe anokonzera kuti mutengo ukwire zvisina maturo.
Tinoona kuti panokwira mitengo yemafuta edzimotokari zvinhu zvakawanda munyika zvinokwirawo. Zvii zvamungatarisira kuti zvingashandukawo mitengo nekuda kwekwira kwemafuta uku?
Zvizhinji zvinoshandiswa navanhu mukugara kwawo kwezuva nezuva. Zvinotangira pamichovha inoendesa vanhu kumabasa, zvinotangira pa chikafu chinodyiwa navanhu, uyezve nezvimwe zvinhu zvinoshandiswa navanhu mukugara kwavo zvichawedzera mutengo. Saka tinotarisirawo kuti michovha inoendesa vanhu kumabasa inenge yawedzera mutengo. Tinotarisirawo kuti zvinhu zvakaita sana chingwa nezvimwewo zvinogadzirwa kuindastri zvinenge zvawedzerwa mutengo, nekuti indastri yacho iri kushanda nepetroli nedhiziri, nekuti hakuna magetsi.
Kukwidzwa kwemitengo yemafuta uku tingaona here kuchibatsirawo kurerutsa dambudziko remafuta?
Dambudziko remafuta harirerutswe nekukwira kwaari kuita, nekuti chinhu chiri kutonetsa chaiko chaiko ndechekuti makwidzirwo ari kuitwa mutengo uyu, kana kuti makontrolerwo ari kuitwa mutengo wefuel, ndiwo ari kutoita kuti mafuta anga achishayika.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vachitaura vari parunare muHarare nestudio 7. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzemhuka reAdvocates for Earth rinoti harisi kufara nemabatirwo ari kuitwa mhuka dzesango nesangano nehurumende panguva yemhuka dziri kufa nenzara pamwe nekushayikwa kwemvura. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutungamiriri wesangano reAdvocate for Earth, Valeni Mtinashe Chisaira, vaudza vatori venhau nhasi kuti sangano ravo harisi kufara nemararamiro ari kuita mhuka zvikuru sei kuHwange National Park, uko kwavanoti mhuka dzakawanda dziri kufa nenzara pamwe nenyota zvakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura gore rino kubudikidza nekushanduka kwemamiriro ekunze. VaChisaira vati havasi kufara kuti magweta avo pamwe nevesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzemhuka kuti dzisaitirwa utsinye reZimbabwe National Society for the Prevention of Cruelty to Animals vakarambidzwa nebazi rehurumende reZimparks svondo rapera kuongorora mararamiro ari kuita mhuka kuHwange National Park.
Dambudziko zhinji ratiri kutarisana naro nderekuti mazuva ano ekushayikwa kwemvura, ekushayikwa kwechikafu, especially zvinokanganisa vanhu, zviri kukanganisawo mhuka especially dziri muNational Parks. Pedzezvo pane nyaya yekuti yemabatirwo ari kuitwa mhuka nemapoka kana kuti masangano ehurumende anofanwa kunge achichengetedza mhuka idzi dzakaita sana Zimparks.
Nekuda kwekufa nenzara kwavanoti kuri kuita mhuka, VaChisaira vanoti vave kuronga kufamba kubva kuHarare kuenda kuHwange vachipemha mari ichashandiswa mukutengera mhuka idzi dziri kufa chikafu.
Isusu sesangano rinoona nezvekodzero dzemhuka takaronga kuita kufamba tichidzidzisa vanhu pamusoro pemhuka dzedu nematambudziko adziri kutarisana navo, uyezve tichitraya kutsvagawo mari kana kuti chikafu chinokwanisa kupiwa mhuka idzi.
Kunyange hazvo vasina kutipa huwandu hwakati tsvikiti, VaChisaira vati mhuka dzafa kuHwange nedzimwe nzvimbo dzawanda zvikuru kubudikidza nekushaya chokudya pamwe nemvura yokunwa. VaChisaira vanoti mhuka dziri kutadza kugara zvakanaka mune dzimwe nzvimbo dzinochengeterwa mhuka kubudikidza nemabasa ari kuitwa nevanhu vanosanganisira kucherwa kwezvicherwa.
Mashandiro atiri kuita sesangano rinoona nezve kodzero dzemhuka nedzenharaunda tiri kuona kuti kuarea yakaita seHwange kuri kuzara vatinoti vaya vanochera marasha macoal miners vari kupinda makore apfuura vari kuita vachiwanda kupinda kwavari kuita munzvimbo yeNational Park. Pari zvino sesangano tindori necomplaint yatakatowana kubva kune community kana kuti mwedunhu riri kuVictoria Falls panyaya dzevanhu vari kuchera ko vari kukanganisa even nzvimbo dzavo dzeufuru atoti magrazing areas pachirungu. Saka nyaya dzeswari dzevanhu vari kuchera ko dziri kukanganisa mhuka, dziri kukanganisa even vagari vari munzvimbo dzakatenderedza Zambezi Valley nekunana Hwange.
Zvichakadai, imwe nyanzvi inoongorora nyaya dzemhuka vaIvans Ndadzungira vatiwo havasi kufara nekutengeswa kuri kuitwa nzou dzichiri diki nehurumende kunyika dzakaita seChina vachiti mhuka idzi dzine mukana wekufa kana dzinge dzaenda kunyika idzi.
Hurumende yakatengesa mababy elephants kuendesa kuChina, asi isusu sesangano redu taita utsvakurudzo zedu handiti taona takanwa kuti zera remaelephants ayo achiri madoko zvekuti akatransferwa kubva muZimbabwe muno nedzimwe nyika, survival yavo inonetsa. Asi iyo veZimbabwe National Parks vakati iyo asi mababy elephants they are sub adults, ndipo pakazoenda vanhu veSPCA vachida kunoassessa the condition yemaelephants acho. That's when they were what ndipo vakarambidzwa ita sei access kuti vaone zvakaita. Sanopaitwa kuti transparency hapana kuti mababy elephants akaenda here kana kuti chii masabhadhas aitaurwa nevanhu vechi vezimparks. So ndopane nyaya yedu yekuti maissues akadaro anofanira kuva ari transparent kuma stakeholders ese ari involved nyaya dzemhuka, sezvikaita savanhu SPCA ndo vanoona nezvemararamiro emhuka ende vakarambidzwa kuti vaone kuzondovandira zvikodzero dzemhuka.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rezimparks sezvo mutauriri wesangano iri vatinashe farao vati vari kunze kwenyika. Hatina kukwanisa kubata vakafano bata chigaro chegurukota rinoona nezvekushanyurwa kwenyika vasimangaliso Ndlovu pamwe negurukota rinoona nezvemigodhi vaWinston Chitando kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha dzavo. Wange National Park ine zvuru nezvuru zvemhuka dzemhando dzakasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon yaisa vashandi vanonunura munguva yenjodzi pamwe nemauto ayo kuti vatsvage vanhu mudzimba dzakaparadzwa nemafasha memvura zvichitevera kunaya kwemvura yakawanda izvo zvakakonzera kuondomoka kwepasi. Izvi zvakasiya vanhu vangangosvika 10 nevatatu vafa. Bato riri kutonga muChina reCommunist Party ratanga musangano waro wanga wakamirirwa kwenguva ndefu we4th plenum. Musangano uyu unoitwa kwemazuva mana uye uri kutarisirwa kudzika shanduko dzakakomba dzichashandiswa kwemakore akawanda achatevera uye kuziya nyaya dzinobata Hong Kong nehondo yekutengeserana iri pakati peChina neAmerica kwemakore maviri. Mutungamiri wehurumende yeLebanon vaSaad al-Hariri avari panomana nzombe munyaya dzezvematongerwo enyika vazivisa nhasi zvekusiya kwavo basa. Izvi zvaitika mushure memasvondo maviri ekuratidzira kusati kwamboonekwa kwevanhu vari kuda shanduko mune zvematongerwo enyika. Apo dambudziko reupfumi roramba richinetsa, vashandi, vashandirwi pamwe nehurumende vave kuwirirana kuti nhaurirano chete ndodzingakwanise kupedza mamwe matambudziko aya. Gurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza vanoti vari kuronga musangano weTripartite Negotiating Forum uyo unounza masangano matatu aya pamwe chete kuti patangwe nhaurirano. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Dr. Nzenza vanoti zvichitevera matambudziko atarisana nevashandi zvikuru panyaya dzemihoro vaona zvakakosha kuti paitwe musangano weTNF mwedzi uno.
Tine yatinoti Tripartite Negotiating Forum iyo yakaapurovwa ikasainwa naPresident musi wa5 June gore rino. Iri bato inyowani asi kubva kutanga kwaraiswa ranga richiri kumboronga kuti vanomiririra vashandi ndevapi, vanomiririra varidzi vemabhizinesi ndevapi, nevanomiririra gavhumendi ndevapi. Anenge achicheya iyo yatinoti Tripartite Negotiating Forum ndini ndinoicheya. Uyu musangano uyu uri kutoitwa musi muna November muno kuti tigare pamwe chete tese tiri patebhuru imwe chete kuti zvechokwadi kana zvinhu zviri kuramba zvichingokwira kudai zvodzika sei. Uyu musangano uyu uri kutoitwa musi muna November muno.
Kunyange hazvo Dr. Nzenza vari kuti vakatotumira matsamba ekukoka vashandi nevashandirwi musangano uyu. Masangano akaita seMCOS, Zimbabwe National Chamber of Commerce neZCTU anoti haasati awana matsamba aya. Asi munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti vane zvakawanda zvavanoda kuti zvizeiwe musangano uyu kana waitwa.
Nyaya yemasalaries, nyaya yemutengo yezvinhu tiri pakati pekuomerwa sevashandi, saka tiri kutarisira kuti ndiyo nyaya inofanira kuva iri pamudariro wekutanga. Taona hurumende ichingoishuwa mutemo kana kuti mapolicies asina kumbozirawo ya kuTNF. Tiri kuona kuona ma-statutory instrument anongounzwa na minister we-finance nguva zuva nezuva. Tukutarisira kuti ndiyo nyaya inofanira kutouya kuti izvozvo zviri kuaffecta upenyu hwedu, asi zvinongoita zvisina kutaurirwa sei. Zvinoda kunzwisisa.
Mutungamiri weEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vanotiwo vashandirwi vane zvakawanda zvavanoda kuti zvipinde mudariro.
Isusu hatinofungiri zvakakosha ndezvenyaya dzeupfumi, nokuti zvinhu zvedu hazvisi kufamba zvakanaka muekonomi umu. Tiri kuona kuti hatisi kuita progress. Pane some policy interventions dzakaitwa naminister of finance vachipromisa kuti zvinhu zvichazenge zvakanaka. Ndichitarisira kubva kunana ndofunga kunana July zvichiuya kuno kumberi kuna October, asi hatisi kuona chiri kuratidza kuti chiri kuimprova. Tikatarisa mafundamentals atingati akakosha, hatisi kuona improvement. Tikatarisa exchange rate iri kuramba ichidonha. Tikatarisa inflation, tikatarisa nyaya dzemagetsi munyika, fuel hakuna, mvura hakuna. Saka zvinhu zvinodiwa kuti upfumi hwenyika hunge huchienderera mberi huchifaya hazvina kumira zvakanaka. Saka hatisi kunyatsoona progress. Saka tida kudiscasa kuti chii chingaitwa kuti tione progress nyaya dzeupfumi hwenyika idzodzi, kuti tiise musoro pamwe chete government, business nemalabor unions.
Vakambotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanotiwo musangano weTNF panguva ino unogona kupomodza kusawirirana kuri munyika.
Zvakakosha nokuti vanhu ivava ndo vanoongorora nezveikonomi yose izvezvo. Saka vakakosha kuti vagare pasi vachitaurirana nguva nenguva. Pane paitika matambudziko akaita sei, kana vari vanhu vanoda kubudirana pachena uyezve vane unangwa hwekuti nyika iinde mberi, vasiri vanhu vanoda kungoti dee side rangu rabudirira revamwe richidonha.
Nyaya iyi iri kuuya apo vashandi vakawanda vari kuramwa mabasa vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro. Sangano reZimbabwe Statistics Agents kana kuti ZimStat rinotiwo muna Gunyana mhuri ine vanhu vashanu yainge yave kuda mari inosvika pamadhora mazana masere nemakumi masere nematatu kuti ikwanise kurarama. Asi nekukwira kwezvinhu zvinosanganisira magetsi, mafuta ekufambisa dzimotokari, zvekudya nezvimwe, nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mari inodiwa nemhuri ine vana vashanu yatowedzera. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Nyanzve munyaya dzezvemamiriro ekunze dziri kuyambira nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzinosanganisira Zimbabwe, Eswatini, Madagascar, Malawi, Botswana, Zambia, Mozambique, South Africa neNamibia kuti kwemazuva mashanu anotevera dzimwe nzvimbo munyika idzi dzichange dzichipisa zvakanyanya. Nzvimbo idzi dziri kutarisirwa kupisa zviri pakati pe30 degrees Celsius ne35 degrees Celsius. Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru mubazi rezvemamiriro ekunze Remet Department vatichi Zinyemba kuti tinzwe zviri kuitika.
Tichange tichiona iyo yatinoti kupisa kwakanyanyisa uku kunonzi pachirumbi heat wave. Taona zvakare kuti muongororo yedu matemperatures anga akakwira chaizvo kunzvimbo dzakati pararirei. Asi tiri ipapo tikade kuti musi wechipiri kusvika musi wechitatu tikutarisira kuti kuchaita kuti matemperature yedu kana kutipisa kuti derere kunyanyanyanya nzvimbo dzakafanana nemakunanamatebeberende Sauti, nekunanamasingoko, nekunanabulawayo metropolitan province. Tirikutarisa kuti bat matemperature zvedu achati decay.
Ko vanhu vangaite sei kuzvidzivirira kubva kuzuva iri?
Mai mvura yakawanda. Izvi zvinobatsira kuti muviri unge uchiita mvura iya. Tinoziva kuti kana kuchipisa kudai so tinoita dikita chaizvo, asi ukaramba uchimwa mvura zvinobatsira kuti miri kuti tonhorere zvishomanana. Zvakare tinokurudzira kuti vanhu vapfeke mbatya dzinenge dzakarerukira, kunyanyanyanya dzinenge dziri chena dziya idzi dzinobatsira kudzivirira kupisa. Tinokurudzira zvakare kuti vanhu vapfeke nguwani dzakakura izvozvo zvinobatsira pakudzivirira pazuva iri rinenge richipisa kudai so nokugarawo kana zvichikwanisika mubvute nekushandisa aya atinoti maamburera izvozvo zvinokurudzirwa chaizvo musaragira vana vachitamba kunyanyanyanya masikati kubva patingati pane zuva ripaya patinenge rakurova nhongonya kusvika kunana 3 o'clock musanyanya kuregera vana vachitamba panze nekuti ipapo zuva ndipa rinenge richinyanya kupisa saka tinozoona kuti izvozvo zvinogona kukonzeresa kuti vanhu varasikirwe nemvura yemumuviri iye zvinozokonzeresa zvimwe zvirwere zvinoda kupindirana nekupisa kunenge kuchiitika
asi chii chaizvo chiri kupa kuti kuite zuva rakadai iko kunyika dzekuchamhembe kuafrica tichitarisawo nemuzimbabwe
chokwadi chao chandingade kutaura tinoona kuti mazuva ano takungotaura kuti climate change ndo climate change kana kuti izvozvi zvino zvinge zvichikonzeredzwa neclimate change kazhinji kazhinji kana vanhu tichitaura nezveclimate change vanenge vachingozvingezvingonzi aiwa vanhu vari kungotaurawo asi tinozozviona kuburikidza nokupisa kunenge kuchiitikako zvakarewo nokuti kana kuti mvura yakunayawo kazhinji kazhinji munozoona mvura ichiine ukasha mudirikeni zviya zvokuti nokune zvivhura mahwe nokurohwa mheni izvozvizvi zvimwe zvezvinhu zvinenge zvikonzeredzwa neclimate change
mukuru mubazi rezvemamiriro ekunze remet department vatich zinyemba vachitaura vari parunhare muHarare nablessing zulu westudio 7 yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media
pachirongwa chelet's talk ngatikurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri china nechishanu pafacebook page yedu yevoa shona nhasi tanga tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika
Tabet kuZimbabwe kuno kukuru kunyanya zuva rati kuvadza vedu vehati pamahwani
usaka zviri kutaura vazinyemba izvi ichokwadi
ichokwadi zvisingaiti mumba hamusi kugarika mukutorwadza tizvitotya kuti kwava kutodoka so tichatange ticharara panze kuri kupisa zvakanyanya izvi ndani 2 days musoro wangu uri kurwadza uku ndiri kuchaya futi zvakaoma
saka mamboedza here kuti muende kuna chiremba kana kuti zvakamira sei
kuna chiremba uku machiremba chosvipa pari pisu kuti padhuzede nepari hapana machiremba ukangosvipo mungosvika pasina vanhu saka tangotita zvengozvirapotega chimwe cheka zvemalovhela toonwa nekunombeka wanda zvinhu zvandangoita ikokuno kumosquito yawanda futi zvisingaite nini hangu ndiri muHarare nomwe sekuru wangu anambobhotora navo vari kukaroi vari kuti kuri kupisa zvisingaita ndakutoona kugara kurwizi kozi kumba hakuchagarike tangwe tikangomukawo tonotakura maplesi yedu takutoenda kurwizi kozanzi kwanyanyisa zvisingaite
hallo makadii henyu sister
aiwa tiri wadi makadiiko ikoko
takanaka tiri kuno kupolokwane kusouth africa uku
kusouth africa kwakamira sei pamusoro pekupisa kuri kuita kunzoku
kupisa kuri kupisa stereki zvokutoti zuro nanhasi hawedha yacho haisi kukana kutomboita ndinoda kukurukura nezveupfumi hwenyika yedu zvokwadi hazvina kumira zvakanaka ndinotongoona sokuti komiti yavabiti yokuongorora iyo ichabudisa zvinhu zvakawanda zvisingabviri because mari dziri kushayikwa nenyika imari dziri kubuda idzo instead yekuti vatenge even mabhandeji chacho kuzvipatara haukwanisi kana kutenga but just imagine kuti someone can haya jet yekauti 4 million for just a single trip but hamuna kana bhandeji zvikoro zvina kana even textbook aro kana one but vanonge vachiwesta mari
muri kutaura namukoma agius muvindi vari kucape town mukatarisa nyaya yanyanya kushata munyika medu inhau yeuori nezuro ndaiona vabiti varimo vachitaura maringe nenyaya yeuori ndakanyatsokuona kuti zveshuwa haisi nyaya yemasanctions yavo hondomora upfumi hwenyika yedu inyaya yeuori
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi bhanga guru renyika rinozivisa kuti richaisa mari itsva ichange ichishandiswa mumabhanga emunyika mutengo wemafuta edzimotokari unokwira zvakare rwendo runo nezvikamu zvinoita 10 nezviviri kubva muzana Tava tashuka kumagumu echirongwa chidu cha nasi anakuoneka yane mufaro. Ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC. Nde kusiamina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 29/4/2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Fana lomuntu lokhe faka isigamba phezulu kwebhrugwe elilokhu lidabuka. Liyadabuka, uyakhava futhi liyadabuka. Angiboni ukuthi iformula yabo yoba labo abantu bazama ukwenza isimanga kwathi yimiraki. But bayakwazi nabo ukuthi ama-principle awemali ne-economics vele awalungiswanga.
Uhulumende ubikwa eza kwethula imali entsha eyisilinganiso sama $2, $5 leyamatshe eyama-bond coins kumaviki amabili azayo.
I-E2F leyi ya-affektha kakhulu abantwana besikolo njalo nge-problem leyesilawo yamanzi. Khathesi akulala manzi, so abantwana besikolo kuyamele ukuthi bebone i-government ibone ngendaba yamanzi ukuthi njengoba kutshisa kube la manzi, amanzi angahluphi ukuze kungagcina sifentelwa ngabantwana lapha esikolo.
Amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika agoqela leZimbabwe aqhubeka ehlaselwa isikhudumezi esithiwa yi-U2 ngesilungu. Indlovu ziqhubeka zisifa endaweni egcinelwa inyamazana zendle ewange National Park ngenxa yokuswela amanzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Usibalukhulu webhanga lesizwe iReserve Bank umnumzana John Manguja uthi uhulumende uza kwethula imali entsha eyisilinganiso sama $2, $5 leyamatshe eyama-bond coins kumaviki amabili azayo ngendlela yokuqeda uhlupho lokusilela kwemali elizweni. Uthe imali le entsha izasetshenziswa ndawonye leyama-bond notes njalo ibhanga lakhe lizaletha enye eyisilinganiso esiphezulu ngokuya kwesikhathi. Umnumzana Manguja ubekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba eHarare lamhlanje ngemva komhlangano lekomiti ye-monetary policy. Uthe abantu sebezenelisa ukuthola imali ethe xaxa emabhanga njalo lo mkambo wensitha uzatshabalala ngenxa yaleli nyathelo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu.
Fana lomuntu lokhe faka isigamba phezulu kwebhrugwe elilokhu lidabuka. Liyadabuka, uyakhava futhi liyadabuka. Angiboni ukuthi iformula yabo yoba labo abantu bazama ukwenza isimanga kwathi yimiraki. But bayakwazi nabo ukuthi ama-principle awemali ne-economics vele awalungiswanga. Kule bhesi, kule cansi eliyabe lifazwe lendlela lendlalo ngaphansi ukuze kweneliseke ukuthi kube khona okuzayakhwa phezu kwalo. Hhayi ukuthi ngiphonge ufisa ukuthi ngoba utshintshe lokhu sokuzatshintsha lokhu, no. Akusezokusize lutho. Yabona kuyenzeka nje ukuthi nge-1 week, 2 weeks abantu laba abe-private market bahlakaniphe kakhulu okwedlula i-government. So ungaphuma uye kule kwisayidi bona baphuma bede ba-finda futhi enye formula yokuthi imali le igcinisize bona. So angiboni mina imiraki yangona, angazi mhlawumbe ukuthi abayi-explain nje bayi-challenge befihle umphini. Uyakubona kakuhle ukuthi sebekwenzeka ningi lokhu. Batshintshe bethi la, batshintshe bethi la, batshintshe bethi la, kwehlule all the same. And kwakube mqondo omuhle ukuthi kukhithwe i-US. But because ngoba i-US into yadiyenza ukuthi benze izindlela eZimbabwe zidule, i-United States isima ifuna ukuthenga ulutho ingathenge eZimbabwe. So akusela ama-exports, ingathenge eZimbabwe ngoba kuyo fana ukuthi ithenge kubo okudura khona. Igcine seyathenge eNamibia ngoba i-rate labo lelo eNamibia lingafanani. So lezi mali zetulezi ezincane lezi esiloku sizama ukuthi sizifose zirenkani, angiboni njalo zizosiza ulutho.
Kuyini manje okuzayenza yehlule limali? Kungani ingasoze iqede uhlupho lokusilela?
Isilinganiso semali ovalemali ayidetemenwa ukufisa kwegovernment. Kunezinto ezingena khonapho ezifanana nale-politics, ezifana nama-product eziningi ezinjengazenezo. Bona I think balokhu bezela lokhu ukuthi mhlawumbe kusasa i-politics izalunga bezokushithi all of it. Okwamanje bakhava ngezigamba nje. Iyaphela le imali wethu iyafuna mbekafuni ngoba akuyingaye lokhu. Kuya ngokuthi ama-principles a-economics ahambelana ne-inflation ne-product ethengiswayo alungisiwe yini.
Lo-ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula izombusazo, bexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika ukugoqela eleZimbabwe aqhubeka ehlaselwe isikhudumezi esikhangelelwe ukuba khona ize iyephela linyanga. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umanyano wamazwe awe-SADC wethule umbiko wokuxwayisa uZulu ukuthi azivikele ukutshiswa lilanga kanye lokuhlala enatha amanzi ahlanzekileyo ukuze azivikele emikhuhlaneni engalethwa yikutshisa lokhu. Umnumzana Simphilisiwe Makhanda, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi wesabela ukuthi ukutshisa lokhu kungaletha emikhuhlane ebantwini.
I-12 izaletha imikhuhlane eminingi ngoba abanengi when it comes to ukutshisa khonoku kuba-expose emikhuhlaneni eminingi njengokuthi omunye akwanisa ukuthi ephuma umula, abanye nje general umzimba uba weak, uyeswela amandla. Njengami let's take for example mina ngisebenze ebakery, it will be hot. In the first place ama-temperatures ase-bakery wona aphezulu, so ngizela-ke lo mkhathi wona ngokwawo kuba wesi njalo kalisa-ke ukuthi umuntu khonapho ebe leminye imikhuhlane.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Chris Nyathi uthi lolu dubo soludube lwahlangana lolwamanzi.
Yabona ukutshisa lokhu i-12 leyi ya-affektha kakhulu abantwana besikolo njalo ngeproblem le esilayo yamanzi. Khathesa kulala manzi, so abantwana besikolo kuyamele ukuthi bebone i-government ibone ngendaba yamanzi ukuthi njengoba kutshisa kube la manzi, amanzi engahluphi. Uzethi ungagcina sifentelwa ngabantwana lapha esikolo.
Omunye wamakhosikazi akoBulawayo uLinda Mpofu uthi kunje usegulelwa ngumntwana ngenxa yokutshisa ukukhona.
Mina ngigulelwe ngumntwana nge-weekend yona le edlulileyo ngenxa yokutshisa. Ubesithi angadla iloba iporridge kumbe irayisi uyahle akukhuphe konke ukudla abe ekudlile. Ngimhambise ekliniki bathi ngimuphe amanzi alethukela lesawudo. Bengizitshela ukuthi bazangipha amaphilisi kodwa bathi yikutshisa. Loba abadala besithi ukutshisa yikho okuletha izulu, lokhu ukutshisa sokusithwalisa nzima. Sithemba ukuthi izulu elizaphansi ukubuya.
Omunye wezakhamuzi zakoBulawayo unkosikazi Nolin Mafu uthi laloba ukutshisa kuletha imikhuhlane sebelethemba lokuthi izulu mhlawumbe liza kunalonyaka.
Ukutshisa kuyasiafekta kakhulu ngendaba yokuthi kathesi abantwana abaningi bayaphuma amagqubu, amanye ayaphuma ubomvu, amanye akhona ayagcwala umzimba wonke ngendaba yokutshisa. Ukutshisa kuyasiafekta thina abantu abadala ngendaba yokuthi lokhu iinyawo zethu ziyavuvuka ngomzimba uyavuvuka ngendaba yokutshisa. Khona kutshisa kangaka sikhangelele ukuthi izulu liyabuya, izulu eliningi ngendaba yena leyo kutshisa. Nxa kungatshisanga kakhulu kuyabe kungela zulu. Ende kathesi siyabonga uNkulunkulu nxa kutshisa so kuyasi-afektha kodwa kungcono ngoba siyabona ukuthi izulu liyabuya.
Izakhamuzi zakoBulawayo zikhala ngokuthi lesi sigudumezi sibuye lemikhuhlane eminingi ikakhulu ebantwaneni kanye labadala okuhle kwaqondana loduko lokusilela kwamanzi. Abanye ngabathi lokhu kuthembisa ukuba izulu lizakuna kuhle lonyaka. Amazwe agoqela iZimbabwe, iMozambique, iBotswana, iDRC, iAngola lele Malawi ahlaselwe yilesi sigudumezi sama-degrees aphakathi kwamachumi amathathu lamahlanu kusiya kwangamachumi edlula amane i-35 to 40 degrees Celsius. Ngimele iStudio 7 yokoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Bathabile, kunjalo nje ingcwethi yezulwela ilungelo lenyamazana yenhlanganiso ye-Advocates for Earth ziveza ukukhathazeka ngesimo sendlala esiselizweni esibangelwa ukuguquka komkhathi osekuphazamisa impilakahle lenhlalakahle yabantu lenyamazana zendle. Sikhuluma nje kubikwa sekufe indlovu ezingamachumi amahlanu lanhlanu 55 endaweni egcinelwa inyamazana zendle eyeWange National Park. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama isethulela lolu daba.
Lezi ngcwethi zithi okunye okwenza lolu duko lukhule yikuqheliswa kwendawo enjiwa amalahle sezinciphisa lapho kumele inyamazana zithole amanzi osekusenza inengi lazo zibulawe liphango. Enye yalezi ngcwethi oligqwetha eliphatheke kumsebenzi wokulondolozwa kwenyamazana zendle enhlanganisweni ye-Solidarity for Environmental Justice, uMnumzana Lenin Tinashe Chisaira ulandisa kabanzi ngodubo oluseWange National Park.
We are facing a drought, you know, as a country and in many parts of Southern Africa. These are the effects of climate change. But there are quite a number.
Sibhekane lendlala elizweni kanye lamanye akusigaba sangezansi kwezekazi le-Afrika okubangelwa ukuguquka komkhathi, i-climate change. Kuningi okungenziwa kuphela nxa uhulumende engazimisela ukulalela okuvelela kwenhlanganiso eziphatheke kumikhankaso yokulondoloza inyamazana zendle. Kumele siqhube imisebenzi eyenza imvelo iphathwe ngendlela engasoze iphazamise inyamazana lozulu ohlala kulezo ndawo azizwisise ukuqakatheka kwazo ngoba esazi ukuba ziyamsiza. Okudingakalayo ukuzitholisa ukudla lamanzi lezo nyamazana eziseWange National Park.
UChisaira uqhubekethi abembamalahle labo sebengena phakathi eWange National Park bephazamisa indawo ezitholakala khona amanzi.
The major threat to wildlife nowadays is the expansion of the human habitats.
Osekuludobo edabeni lwenyamazana zendle ngabantu asebeqhuba imisebenzi etshiyeneyo efana leyokwemba engena lapho ezihlala khona. Ngoba nxa umuntu eqhuba imisebenzi yokwemba ushabalalisa indawo enkulu okuyikhona kuhlala inyamazana hatshi ezinkulu kuphela lezincinyane, kusitsho ukuba kuyabe kulokudonselana kulokhu okutholakala kiyo.
Lokhu kwenzakala ngemva kokuphuma kombiko othi kufe amachumi amahlanu lanhlanu endlovu 55 zibulawa liphango eWange National Park kunsukana esanda kwedlula. Omunye wabasebenzisana labe Advocates for Earth koBulawayo, uNkosazana Cinderella Ndlovu, ulandisa ngase benqume ukukwenza ukusiza ekutholiseni inyamazana zendle amanzi eziseWange National Park.
Ngenhlanganiso ye-Advocates for Earth sinanzelela kakhulu uhlupho inyamazana zethu zeganga ezikhangelane nazo, ikakhulu ngesikhathi sendlala ziswela amanzi, ziswela ukudla. Njengeqembu, imizamo yethu esifisa ukuthi siyenze, sifisa ukuthi sibe lohambo oluzasuka eHarare luze lefika eWange oluzaba ngamakhilomitha angamakhulu ayisithupha. Kulolu hambo sabe sihamba sifundisa abantu njalo siqoqa izimali ezizakuya ekuncediseni ukwendliwa kwalezi nyamazana eWange National Park.
Lezi ngcwethi zithi amalungiselelo ohambo lwamakhilomitha angamakhulu ayisithupha behamba ngenyawo besuka eHarare ukuya eWange National Park asekusibanga esiphezulu, njalo sebengamachumi amabili lanhlanu asebeveze isifiso sokuphatheka. Asenelisanga ukuthola imbiko yabezimpacts ngalolu daba njengoba isikhulumeli salolu hlangothi uMnumzana Tinashe Farao besibikwa siphandle kwelizwe. Sehlulekile njalo ukuthola icele lomphathi ntambo wezokulondolozwa kwemvelo lokwethekelelwa kwelizwe obengasabeli umakhale khukhwini wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Yebo, yebo, yebo! Mthwakazi omuhle okhulumayo nguMike Hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngempilo yabatsha eZimbabwe ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okumangalisayo. Baphila njani abatsha elizweni okuhlupha ukuthola umsebenzi? Ofisa ungena kuhlelo, thumela umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lakho njalo ukusixhuma enkundleni yokukhulumisana yobulenjini eyaFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezakwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende weLebanon umnumzana Saad al-Hariri wazise ukuba usechiya umsebenzi ngemva kokubhekana lokutshengisela kwamaviki amabili abantu besithi bafuna inguquko kahulumende wakhe ogcwele inkohlakalo. U-al-Hariri uphume kumabonakude esethula lesi saziso esithi usethumele incwadi kumongameli Michael Aoun. Inhloko kahulumende yakwele Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed ubike ukuba ulusizi ngokulahlekelwa kwelizwe ngemva kokubulawa kwabantu abangamachumi phose ayisikhombisa 67 lokubhidlizwa kwezakhiwo zokukhonzela ezimbalwa. Lokhu kwenzakale ekuqhamukeni kodlakela edolobheni le-Adama esigabeni sabakhuluma ulimi lwe-Oromo olunakekelwa ukuba ngoloku chasana ngemihlobo langenkolo. Intengo yamafutha ezimota ikhwelile njalo izolo osekuzabangela ukukhwela njalo kwentengo ezitolo, yena uZulu esevele esidla imbuya ngoluthi. Intengo yamafutha ezimota isingehlala ikhwelile maviki wonke, okutsho ukuthi intengo yempahla ezitolo layo iyakhuphuka maviki wonke. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Ray Phiri uthi uZulu usephila nzima njalo okudanisayo yikuthi akukhanyi isisombululo.
Lokhu baba misigande lokhu akusayethusi, lokhu sokuyinto engani siyinjayelo. Sesikwazi ukuthi thina after 2 days or so yonke into iyakhwela, and lokhu sokusenze saba iziyelele elizweni lethu lelizwe abathi khona linothile kodwa siqilwa ngabantu. Ngoba kukunje kathesi soku-affecta izinto eziningi, umpupu wonke ukhwelile. Ngibona kathesi lapho emashopu lapho yenza 99 cents kuthe kwa-affecta izinto eziningi, lomthova la usukhwelile, into zimzima sibili. Angazi why elize linganile ukuthi khona ama-prizes abe lokhu ikhwela daily and daily. Lokhu sesithwele nzima amazimbabwenzi, and I think sokuyisikhathi sokuthi sithi khona enough is enough. Into leyi ayisadinga ukuthi khona mina ngiqalise. Le into isizaba into ezaphonga u-trigger ini. Niyakwazi baba, indlala into ebuhlungu kakhulu ngoba umuntu uthunywa indlala. Bathi ngesilungu an angry man is an angry man. Anjibale besithina abesilungu lapha ngoba uyabe usuzondile, usulambile, ususirutya kuthini. Usuyenza konke okungayizakalayo vele kungaphandle komthetho, ngoba lapha sekuthengisithi khona abantu laba sebedelela bazenzela intando zabo.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Andrew Banda uthi okunye okwenza abanye bengaboni udubo olukhona ikuthi abalezihlobo phandle kwelizwe bayathunyezelwa imali becine bengaboni udubo olubonwa ngabanye.
Into engizitolo lapha kunzima mntaka baba, ngoba
kwesikhathi zikhwela zikhuphuka nsuku zonke, namuhla ungathenga ulutho soyikhokhathi unga-20 mile, so kumele uthi uthenge into zonke ozifuna ngoba ungayigcina sasivuke ngasathengi lutho, sithenga okulutshwane. Mina ngibonanga uhlupho lwalapha ekhaya ukuthi kugcwele abantu abaku-diaspora, yibo abaloko besponsa abantu ngapha, abantu bengaboni ubuhlungu. Kodwa nxa ungela muntu oku-diaspora awuphila nzima kakhulu. Kunje songikhuluma ifuel ikhuphukile izolo, ikhwelile izolo, so which means into zonke seziyakhwela futhi.
Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kutshera uthi imizamo kamphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube eyokuhlenga ilizwe ikhanya isehlula.
Umphathi ntambo wasithembisa efika uthi ube lamachinga azawayenza ukuthi umnotho uphumelele, kodwa ngibona njengani wehlula ngoba sewulomnyaka owodwa asika ubona ukuthi uzamane kule transitional stabilization program, kodwa ayika siniki esingakuthi abantu abasahlupheki, abantu baqhubeka bayahlupheka.
UBanda uthi okunye okubangela ukuthi intengo ihlale ikhuphuka yilabo abathola imali yakwamanye amazwe, ikakhulu idola leMelika bese beligcina.
Uhlupho lwama-region abantu bangathunyezela imali kumbe irandi kumbe i-US kumbe i-pound, bawo uyabelokela ibambile engafuna ukulitshintsha imali yokuthi irethiwe. Ekhohlwe ukuthi lobi rating hawa bengamnika lobi singamabhondi lobi siku-200 lobi sikubani, but ibona ama-shop i-price yabo babeloko bemultiply nge-user yona leyana, nxathi into ibiyi-1 US uyabeloko ethenga nge-1 US, yena kapho bona bakunanzeleli khonoko. Yikho bona ama-price ikhuphuka nsuku zonke ngoba i-rating hawa le price yatshintsha kakhulu, laba abangathunyezelwayo abahola khonapha ibhondi ngoba iyabingatshintshi i-pay yakho iloko ifanani njalo.
Ilitha elilodwa lamafutha epetulo selithengiswa ngamadola alichumi lasithupha, i-$16.67, kuthi ilitha linye ledizili selithengiswa nge-$17.47.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz.
Uhulumende useyabele kungelambadalo iziqinti eziyisikhombisa zesigaba zeMatabeleland North inhlanyelo yomumbu amabele lomvundiso. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi wolunye uhlangothi kugatsha lwezokulima esigabeni seMatabeleland North umnumzana Dumisani Nyoni uthi iziqinti zonke eziphansi kwesigaba sakhe sezitholile inhlanyelo lomvundiso.
Uhulumende ulenhlanyelo yomumbu yamabele ayipha abalimi bengabhadalanga. Layona leyochinda ababhadali lutho abalimi. Kuphindeke endaweni ezilochinda baphiwe le tractor ezabalimela i-1 hectare labo abazimisele ukulima uchinda. Kube sokusithi laba abazalima amabele umumbu bazanikwa inhlanyelo i-10 kg yamabele kumbe 10 kg yomumbu, isakelo lodwa lika-compound, isakelo lodwa le-ammonium nitrate fertilizer yokuzalisa. Sikhuluma nje ama-GMP depo onke eMatabeleland North aseqalisile ukwamukela inhlanyelo kumbe i-fertilizer.
Unyoni uqhubekele phambili ekhuthaza abalimi ukuba balime izilimo ezincane ezinjengamabele ngoba zivuthwa masinyane.
Besikhuthaza lokuthi ngomumo lo esiwukhangeleleyo abalimi kabandise indima yamabele lenyawoni, sikuthi ngama-small grains, labondumba, ondlubu, amazambane okumelana lokoma.
Lonyaka unyoni uthi izulu ingcwethi zomkhathi zithi liba lilutshwane, ngakho ke abalimi kumele balime ngonanzelelo.
Ngehlandla lokuqala uNovember December libe selisiba lilutshwana ngoJanuwari, February, March. Kuvame ukuthi ke uzibandlela ukusiya kumbimbitho nxa kuthiwa liyaba lilutshwana, kwesinye isikhathi kithi kutsho ukuthi izulu lingaphangisa ukuhamba, kumbe phakathi kwenyanga kazibandlela kube khona ukuthi kube lokoma esikuthi ngama mid season dry spells lapho siba mhlawumbe lamaviki amabili amathathu amane izulu lingani okuyakwenzeka ukuthi isilimo sethu sicine singasavuthwanga ngendlela.
Unkosikazi Modi Ncube ophuma endiweni village uchasisa kabanzi ngodubo lokusilela kwenhlanyelo lemvundiso ababhekane lalo.
Asazibili inhlanyelo lonyaka kumbe singayithola njoba last year silunyaka singazange silime. Asaziphela ukuthi inhlanyelo sizayithola lonyaka. Kunge labo fertilizer kunje lezulu sikhandele lezulu ukuthi kumbe lizana ngoba ifertilizer masingayiphiwa. Ifuna kufunakala izulu kakhulu ukuthi sibe lezulu. Alathi singafisa ukuthi kumbe ngwabani uhulumeni ngangenela isibele amadona esinike inhlanyelo kumbe silungisele lekwenze nezilimigodi ukuze sithole amanzi ngoba impilo ngamanzi.
Isigaba lesi sitholiswe amathani enhlanyelo yomumbu phose inkulungwane 970, amabele amathani phose amakhulu amabili 180 tons, umvundiso wohlobo lwe-compound D amathani inkulungwane ezinhlanu lengxenye 5500, lamathani afanayo njalo ohlobo lwe-ammonium nitrate. Abalimi abaningi bakhala ngokuthi babhekane lodubo olukhulu lokusilela kwenhlanyelo lomvundiso lonyaka kanye nentengo ephezulu efunwa ngabamavinkili abangayenelisiyo. Iningi labalimi lonyaka likhangelele ukutholiswa inhlanyelo lomvundiso nguhulumende njengokuthembisa kwamongameli Emmerson Tambo Mnangagwa phansi kohlelo lwakhe lwe-Command Agriculture. Ngimele iStudio 7 yiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngifuna kuhamba ngilamali gidigidi ngenyawo ezidabukileyo ngumfoka amajayivana esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje lamu majayivana. Singake hlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende ubekwa eza kwethula imali entsha isilinganiso sama $2, $5 leyamatshe eyama bond coins kumaviki amabili azayo.
amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika agoqela leZimbabwe aqhubeka ehlaselwe yisikhudumezi esithiwa yi-heat wave ngesilungu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama nguChris Gande Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.